zvipo zvekugama kuti tinaye yati zviri kudzimba makumba agonofamba zvakanaka asi tinonavirira kuti miri iite zvakanaka samukuru wakatakaitwa nekuvhiringidzwa tikazivi kuti unenge wakabayiwa chisa kana mazuva mukatichikotima asi zviri kuita zviri nani.
Asi vana chiremba vazoziva here kuti chii chamakabayiwa nejekiseni ramakabayiwa naro?
Zvina chiremba vari kuzama kuda kuongorora vabatanidzi asi vari kutsvaga zvakawanda wanda kazvi zvinobaya zvinovhiringidza zvakawanda pfungwa ropa mapapu inyange kushanda kwemwoyo chaiko saka vari kuzama kutsvagurudza kuti zvingava zvii zvingange zvakanovhiringidzwa nese nekuti tinge tichishandira panhu takachengetedzeka nekuti patakapedzera kunge tii takange toshata popinda vanhu vasinganzwisise vazvinotishitidzira mushure meunge uye mabheta edu asungwa isaakanouya futi akuma tiisakosara vanhu vatisinganzwisise kuti vanhu vedzee so zvinhu zvese izvozvo zvinonoungana kuita kushungurudzika kwepfungwa zvikanganisa kurapika kwevanhu.
Muri kuti pane vanhu vakauya vachikushitisidzirai kuchipatara vasingazivikanwi vaiti kudii uye panga pasina mapurisa here zvanga zvifamba sei?
Zvatinoita takatozvitangeita kuti pave nevakomana vanenge vachitichengetera vanotonovhiringidzana nevakomana ivavo panze vachitivanoda kupinda asi vakomana ava vanga vanhu zvitinazvo tanga taaudzawo kuti aiwa kamunhu anopinda muno mushure mekunge achiriya neni maonawo mazisi avo kuti hamabhidi dzatakakurakidzai dzaite nekutanawo kupinda nekuti yanga iri nyaya yekuti tichengetedzeke sevanhu vanga vabva kushungurudza tainozama kuti tigadzirudze nyaya yekuti tinge takachengetedzeka so tainota kuti vakomana ivavo vabatsondo vanotiudza kuti kana rapashata pane vanhu vari kuya vane motikari mhando dzemishonzo nevakomana vesiyao vakereta dzinenge dzisina mapleti vaakuramba vachinowanda vachidi vachizama kuda kunopinda isiri nguva yevhiziti also vari vanhu vavasingazivi.
Tiri kunzwawo kuti motokari yenyu yakapwanywa zvakafamba sei?
Motokari inorangarira tichinotorwa tiri pamitso park vanonoti pemisuba vakanongedzerwa futi zvinoitwa mumotokari yemhando yegdc yaive ine ruvara rwakaita brown ipapo ndopandakaona dongo richikandwa pahendo remotokari rekumberi ndo pandichirangara ndichiona nepairohwa vhiri rekumberi kuri kurutivi reruboshwe ndopandazovharwa nebhachi kuti tikaona